Mende ine mtemo unoti makanzuru anofanira kushandisa zvikamu makumi mana mukubva muzana zvemabhajeti awo kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura nekutakura marara uye zvikamu makumi matatu kubva muzana semari yemuhoro asi izvi handizvo zviri kuitika sezvo makanzuru mazhinji munyika ave kutotambirisa vashandi vavo mari yakakwira kudarika makambani anoshanda akazvimirira semuenzaniso mukoti wemukanzuro weHarare anotambira zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora asi mukoti wemuhurumende achitambira mazana mashanu emadhora vaimbo vemeya veHarare vabernard manyenyeni vanoti nyaya yemuhoro yevashandi ndiyo nyaya yauraya kanzuro yeHarare vamanyenyeni vanoti kanzuro iyi haigoni kuita basa rayo nekuda kwenyaya iyi mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaprecious shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kumisa zvese izvi yoona kuti mari yemvura yashandiswa mabasa emvura
nyaya huru ndeyekuti kwaita huori huri kuita kuti mari inobva kumvura kusiwereji nevemari dzeakaunti mari iyoyo haisi kuzoshandiswa kudzokera kusimudzira mishina yemvura haisiri kuzosimudzira kutakurwa kwemarara haisiri kuzosimudzira kuwandudzwa kwekupiwa maservisesi kuwagari
vanotiwo nyaya yeuori mumakanzuro ndiyo iri kuita kuti makanzuro aya atadze kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena izvo zvinozokonzera kuwanda kwetsvina nezvirwere zvemudumbu
mari yemvura inobhadhariswa masalaries evamwe vashandi mari yemvura ndo yaakuita sekuti inochengeta kanzuro yet masalaries ari kupiwa vashandi wacho akakwirisa uye kurikrutwa kwacho hakuna staira wari kungoramba wachirikruta yet vanhu vanobhadhara marete havasi kuwana mabasa havana mabasa vanorarama nevending vanorarama informal sector
vamanyenyeni vanotiwo nyaya yekuti hurumende vagari nemakambani havasi kubhadhara mitero inoomeserawo kanzuro nekuita tisakuita mabasa ayo izvo zvinozopedzisira zvakonzeresa zvirwere zvakaita sekorera mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chidembe vanoti havadi kuti vagari vabatwe nezvirwere uye zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero yavo kuti kanzuro ikwanise kuvaitira zvese zvakaita sekuvapa mvura yakachena
vagari vane chikwereti chakati kurei kwazvo kukanzuro chinosvika icho kuma 700 miliyoni chikwereti chinosanganisira hurumende nevagari tiri kuti vanhu vese vakatanga kubhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro basa rayo rinobva raendeka tikawana mari iri kuvagari even kuenda kunokwereta hatizokwereti nokutengesa ane mari yekuisa sevhisi saka chikuru sachatiri kuda iko zvino kuti tisaite yatoti pachirungu reaction matinge tinge tiri proactive proactive yatinoita iyi zvinobudikidza nokunge vanhu vabhadhara mari izvozvo toenderana nemaplani edu atiinawo sekanzuro yekuti toda kuzobvisa izvi tichigadzisa izvi
muHarare nemamwe madhorobha vanhu vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina nekushayikwa kwemvura yakachena nekusatakurwa kwemarara iko zvino pane vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafa nechirwere chekorera uye hurumende yave kuita chipatapata chekutsvaga rubatsiro kuti ikwanise kurapa nekumisa kupararira kwechirwere ichi mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti zvirwere zvekorera netyphoid zvave kunetsa kurapika zvopa kuti vape vanhu nhomba kuti vasatapurirwe chirwere ichi X4 vamanyenyeni nenyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti mafambisirwo ari kuitwa hurumende handiwo vachiti nyika haingararami nokupema
so our health financing financing strategy right now is weak why because I is predicated on a vision accumulation vanhu vari kumanaja fundi iyoyo okay havana vision yekumberi kwekuti kana tikazowirwa nedambudziko tinowana pokumhanyira taakutaura about crowdfunding yekubva kumastar wars economist yedu crowdfunding surely hatina here health financing strategy ko mari yekuekonet yanga ichiunganidzwa iyi ichiendeswa kuaid yakambofamba seiko mari iyeyo
vanoti hurumende nemakanzuro vanofanira kugara vaine mari parutivi yekubatsira kana pachine paita dambudziko rakaita sekorera tsvakiridzo ichangobva mukiitwa neuniversity of zimbabwe inoratidzawo kuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakakanganisawo zvikuru mabasa eutano munyika zvakabuda mutsvakiridzo iyi iyo yakaitirwa bazi rezvedzidzo yepamusoro neuniversity of zimbabwe Zimbabwe zvinoratidza kuti mari yerubatsiro kunyika nemakanzuro yakadzikira nekuda kwezvirango izvi uye kuti mitengo yezvinhu nemabasa yakakwirawo zvakanyanya. Kirizo iyi inotiwo hurumende nemakanzuro vanofanira kutsvaga nzira dzekuunganidza mari muno kwete kumirira vekunze. Nyika dzakawanda nemasangano ekunze nemakambani akazvimirira ndivo vari kubatsira zvakanyanya mukurwisana nekorera pamwe nekubatsira makanzuro mukuita mabasa ekuwanisa vanhu mvura pamwe nekutakura marara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.